Vachitaura pachitiko ichi, icho chaitirwa kumaofisi e World Food Program nasi, mumiriri wesangano iri muZimbabwe vaValdemir Joves, vati basa rinoitwa nevanhu vanoshanda mukubatsira veruzhinji rakakosha zvikuru.
In the spirit of the day, let us continue working together to foster and maintain the culture of helping and caring for one another, irrespective of race, gender, religion, ethnicity and border. In whatever way we can, there is no help too small.
Vachitaurawo pachitiko chimwe chetecho, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubatana kweZimbabwe nemamatunhu, Varuben Marubaoko, vatiwo hurumende inokoshesa mabasa anoitwa nevanhu vanoita mabasa ekubatsira veruzhinji pasi rose. Vamarumbaoko vati Zimbabwe ine vanhu vanosvika miriyoni nemazana matanhatu ezviuru vari kuda chikafu. Vati chinhu chakakosha kuti vanhu varemekedze mabasa anoitwa nemasangano anobatsira pasi rose, nokuti ndiwo ari kubatsira munguva dzekushaya.
Although the primary responsibility of humanitarian response, both in terms of quality and accountability, lies with government, government welcomes and appreciates the support and work of the humanitarian partners in the country. I therefore call for closer cooperation between our partners and ourselves as we endeavor to help our vulnerable population.
Vachakafano bata chigaro chemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ekubatsira veruzhinji musangano reUnited Nations Officer for the Coordination of Humanitarian Affairs, Dr. Maslin Happy, vati sangano ravo riri kubatsira zvikuru vanhu vanenge vadzingwa munyika dzavanenge vagara zvisiri pamutemo.
Between January and June 2012, altogether 30,618 people were assisted, and of these 21,162 received support through Bad Bridge and 8,058 through Plumtree.
Dr. Happy vatiwo sangano ravo riri kushanda nehurumende muchirongwa cheZimbabwe Consolidated Appeal Program mukutsvaga mari inoita mazana maviri nemakumi matanhatu nesere emamiriyoni emadhora. Vati pari zvino vakwanisa kuwana chidimbu chemari iyi, iyo ichashandiswa mukutengera vanhu chikafu pamwe nezvimwe zvinodiwa. Vatiwo vacharamba vachitsvaka mari iri kudiwa kumatsawira avo anobatsira nemari muzvirongwa zvakadai. Zuva rekurangarira mabasa emasangano anobatsira veruzhinji pasi rose rinocherechedzwa pasi rese musi wa19 Nyamavhuvhu, asi rwendo runo Zimbabwe yaona zvakakodzera kuti zuva iri rirangarirwe nhasi. Zuva iri rakavambwa nesangano reUnited Nations muna 2008 zvichitevera chikumbiro chakaitwa nemhuri yevakambove munyori mukuru weUnited Nations vaSergio Vieira de Mello, zvichitevera kufa nemabhambu kwava de Mello nevamwe vavaishanda navo musi wa19 Nyamavhuvhu 2003 muBaghdad, Iraq, pamuzinda weUnited Nations. Dingindira regore rino nderinoti kubatsirana kwevanhu, people helping people. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Mavis Gama.